nyaya kaza ita wa pazaza kawana chukutanga yana yama ya 26 ya mbari forms ya African Union chuti ingi ya kanga ingi kutubu kama wedu ni Europe pa kutengisirana kana chunga chilipo cha pera mgole wa 2020 muna February chiki chaitika
African Union yakatendera na chii nenyaya yokuvisa uori mu Africa.
Nyaya yaka ngai kumutuza chaizo tichipana mazano Africa USBD kuvisa uori kuri dangerous kuvisa uori asi kusano kuvisa uori wacho huli mo dangerous futisa kari
Zimbabwe ingapanisa were kurwisa uhuri nesimba.
Ah, Zimbabwe yakatoonekwa kuti yakanga itwa pamberi chaizvo panyaya yekurwisa uhuri. Yakatomukumikidza dzimwe nyika pamusoro wa President Mnangagwa ataura zvinhano zvakanga zvaitika ende nenyaya dzokuti mari dzakanga dzadzoswa munyika dzadzasvika mari.
Munoti kuna vanhu vanoti kubva zvauya hurumende itsva hapana chinoratidza kuti iri kurwisana neuori uye hapana mbota sungwa nenyaya iyi.
Ndiyo nyaya yacho iyoyoyo yatanga tichitaura kuAfrican Union tichitazana kuti zvinogozha sei kuti nyaya dzeuori dzidhiwe nadzo. Nokuti hadzina kwadzizongodoma nezita wangotarisa munhu dzinoda kumbowo kwakasimba wokuti hongu izvi zvaakando zvakaitika zvikamira zvakadai kana pano humbowo nyaya inenge yabuda mumaoko ehurumende